People say that you're in this situation. My elections equal zero. Revenue in Zimbabwe. And that number is not my issue. So, can I take my right, but we Raka no noca. It catches some Timu Zimbabwe, a constitution notary, Saruzo, the map by elections, and often drop it 90 days can a Kashaya councillor can up with the MP watch. Saka, we're looking forward to the diamond elections, Akai to a car.
Lagaga Jimunoti, Nizatau, when I'm sorry, Ellen Chile and Panya Saruzo, the map by election.
Saruzo, Koma Junga, make a pass, and it's Rikumna match. Atikone. Kuti chini taifanira kuita sarudzo nekuti dzimwe nyika dzakaita sarudzo. Isu seZimbabwe tanga tichikoshesa upenyu hwevanhu. Uye mukazotarisisa chaita kuti Zimbabwe irengwe muworld mese kuti yakagona kukondera nyaya dzeCovid. Inyaya yekuti hatina kukoshesa sarudzo kuna upenyu hwevanhu. Takakoshesa upenyu hwevanhu kupfuura sarudzo. Kunana South Africa pabva kuitika maelection, mastatistics akwira. Saka zvekunzi takanonoka tingati takaita muna 90 days hakuna. Chinu, chinokosha kupfuura upenyu hwevanhu. Chinu chese chinoitwa kana chichisa upenyu hwevanhu panjodzi, chikonzeresa kuti vanhu varasikirwe neupenyu, pasi nechinhu ichocho, chinozoitwa kana upenyu hwevanhu husiri munjodzi. Ndozvakaitwa neZanu-PF.
Ndodzoka kwamuri muzvare Shiri yedenga. Takanzwa mutungamiri wenyika vamunangagwa achitaura kuti hapana kuwandudzwa uchaitwa mitemo ine chekuita nesarudzo nekuti yakatowandudzwa nechakare. Munoti
ndatenda akachonga bachifanda apindura iyo yemareforms. Ndakupindura budi vamba kuti chinoshamisa neZimbabwe yezvaiti COVID chaiona bati kuzvikoro vana vaibvumirwa kuenda zvikoro machechi vanhu vaienda kumachechi kuma airport vanhu vaikwanisa kufamba nendege mabhazi anga kufamba saka zvairambira kuti mabai elections aite indefinite saka ipapo zvinotoshamisa kuti no kune zvimwe zvaiitika ipapo ende nao kana ndaukuita nyaya yemaelectoral reforms yes constitution yeZimbabwe is one of the best constitutions asi nyaya iripo ndoti implementation mukatarisa zviri muelectoral act nezviri muconstitution yeZimbabwe hazvifambirani isiso sepato reMDC analysis tiri kuti the electoral act should be aligned to the constitution the reforms statutory needs that so yes constitution no zvitaura kuti elections in Zimbabwe should be the chapter of your constitution not all must commissions including they should be independent but it starts as zviri kuitika pamona minister of justice they are interfering kuzeti what minister of health vachiwenga akati no by elections because of COVID they postpone mama activities ekuzeti saka ndo zvatotaura no constitution says no independent this constitution this institution should be independent and not subjected to the control of anyone but
thank you maitam zvai ndinodzwa kuti vagakanje muri kuda kupindura pindura itinzwa
Mwada anzazi yangu wa mtuwe 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 ZEC is an establishment ya constitution ya kakadro 2018 ya mapolitika upati matatu ya itunga mtuwe 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 ya wanuwe ni ZANU-PF ndoche kutanga chechipiri makomisionari ku ZEC izvezvo akaitwa mainterview pale ya ZEC chamisa ndiye akanga achichea committee yaiita mainterview vanhu ivavo kuti vapinde pavari chamisa ane input saka nhasi vanogozonzi havasi independent seco ivakapidzwa nachamisa vanogozonzi havasi independent seco ino vakabva muconstitution yakagadzirwa neMDC yacho chimwe ndechekuti mukoma nyaya yekunzi chamisa akaitwa mirishonga maruseva madhirama mapurisa akasvika pakutaura akati uyaika nemotikari yakapfurwa kumanikareti kune vanonzive ballistics basa ravo kuekizamaina kuti takapinda apa ibara reputi chamisa akaramba kuita todzoka kunyaya yavataura yekuti taiona machechi akagurwa nemazamba kana musinyatsorangarira mukoma jonga vanhu vangu vasingaende kumachechi vanhu vangu vasingaende kumabhawa chaiko mashopu chavaikumidza kuvhara isu seZimbabwe seZANU-PF hatigone kukoshesa election kupfuura upenyu hwemunhu election rinogona kuitwa kana after 10 kana 15 years asi upenyu hwarasika hatigone kumudzorera saka ava vanhu ava zvavari havanyatsoziva zvavanoda anonzi mareforms avari kutaura hapana chisina kuitwa kana muparliament ngavasimuka vachitaura hapana reform yavari kutaura isina kuitwa zvese zvakarekomendwa zvakaitwa.